manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro rakaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema peace committee edu ekuMatabeleland neMasvingo takaparura gwaro regore rinonzi State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo gwaro regore rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash The State of Peace Report
ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri
gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya
vakauya kumusangano uyu ndivanani
vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra vekodzero dzevanhu vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori iri gwaro rinobuda gore negore rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo
saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita
zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugununguna nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa chematare edzimoswa, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya kuenda mberi zvinozofamba sei?
Tubasa redu semasangano akazvimiririra ega ndere kutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables edu atichange tichiumba mumatima naenyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanhu izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dure vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vaMandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinori regore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu, kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro, Nigel Maritinho, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo, ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidzwa mazitesa ndakushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchurch tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavideo katakagadzira tichitotrya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavideo kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ini ndinoona ndatoshamiswa kuti vanhu vatonaidza neizvozvo, ngatiregai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi ndinogona kupota ndichizviita, but ndandisorowo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa.
Inoronde.
Yeah.
Iwe, wandifundu tira. Waita degree engineering.
Yes, electronic engineering.
Wakumani. Kumani, zavano funga kuti vanhu vemafilimu, nema drama, nema skita ya. Ndeze, chirombe rombe, nema gitare. Mune maka tuenda kuchikoroga wakumani?
Tentaka mbonye pezira wakutuiza mbichana.
Saka manje. Vabereki, hama, shamwari, wakati kudii. Vachona mkomana, achiti ukwanu mboenda kuchikoro, achitoeta degree rake, asuku wangu itashwe, kunge shweku, ekta. Chii, wakati kudii na shweshu.
Saka maitiro andaka zita, akaita utimtisa neteke stereki, sako nzire mtauro nde uti, chekutanga chikoro anda umbobira ndasia. Ini chikoro changu na ingo ziti, randaka nyarara. Vachuonu hao, zanduku posta, vachingota, muna harukudi, harukuna kitu. Chikoro harikungoenda. Then pandaka pedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandibirezwa zvinenge zvine pundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita ira announcement zvakare kuti saka ino varume hama handisina zvimwe zvandichaita. Ndakutosimbira nezvo zvizvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Ehe, kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirwa kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta vamwe vakati makaita sei ko vanhu ku Texas baba.
Takangosangana tikatandara ngoma. takangosangana tikatandara and zvechokwadi ya takawa nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverenge chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mfaro wangu ngori pakati pevanhu zvisinei kuti inini wonder zvo performa zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi pasara munoita mabata right. YouTube pano tombokona kuma Facebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwana ikupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, I'm on Twitter, pa YouTube, vano wana basa iro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vano kwanisa kushandisa futi ma platforms iwayo, ma messages edu, we do our best to make sure kuti pazuva tarisponda munhu wese atumira message atitsvaga, haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor, kana kuti Nijo, ari parunare ku Texas ne Studio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu remashonaland central, anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka kwavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyo buda semabudira aichakare. Ezvo zvaakunyanyoitawo mari kana ari mangwe maflows. Nedo kuti mvuri munhu makazarawo maflows.
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa.
Mapedza kuita point sokuti matorana woti ndiri kuda night senangu kutobva kuti ndive mari yangu kana kuti mapedza kuita point zvokumatoosukuobva toti ndive mari yangu izvezvi
chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu remazowe kumashonaland central Muzvari Mesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza taunoenda kubvava kuzvidzidzira tafuratire tine mazaya usi usati wakeswa uchitengesa mazaya usati wakeswa uchitengesa chiaitime hauite desparei vose vanobvemu vanosvika padesare chenekuti vanoti dollar for two vose uchitiwo haanombokeswa nditi ari kufunga kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa kuti handina kana dhora ungati huyaizvenikuri tiibatanidzai dhora muita sei mumwe but kana uita vachikirewo kuita kutengesa mazaya tine vanhu vakuti
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa.
Ivingavapfika kondomu kwacho hatingatombozive asi ivo zvinozvaneziworokuti kondomu nokova sei.
Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti solisting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inorambidza kunonzi kukwevesaisa kwekupesi kwokuti unonyatso uchibuda pachena uchinindidaivhuza uchimira pastreet uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndozvinorambisa inonzi polisiting iyayi. Polisiting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvo zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania asi pari zvino zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujikandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Ini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita atinoti pachirungu maround. Ndo ndakatanga kuita ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriver pakadai. Then pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedzawo kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibvati Audrey ini ndakuvaka futi imba. Yati shamwari tachembera. Zvanzi iwe ndiwachembera asi ini ndikuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years. Ndikati shura ndingazvigona asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchiitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndopakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndinomwe mwana wangu aibva ati mama ngoti sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti Mr and Mrs Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndi Kelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here. Teach oti haakuiti. Vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirirane vari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvaki
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha hills 2021 April. But tendi iyi yaidhura yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati komanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000. Bhengi rikandinyima rikandikuti tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura aiwa imba yakanaka chaizvo asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari because vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandi batsira kuvaka imba ndo vakatanga kundibatsira ye Ten World. Ipapo ndimbotaura zvishoma mai vangu vakanga vandiwanira stand ku Ten World. Paita makore 10 ndisina chandaita vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama vanhu vari kubirwa mari saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu ndiba munini vangu ndichiva ndavataura navo vagwiza vakabvuma vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera yapera ndaona kuti kune makomba road aiti ndikazovaapprocha 2021 tazowana sendi. Ndasaka mukwanisa here kuvaka futi iyi? Vakati aiwa ndinokwanisa. Vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi chinokunda iyo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko? Kuweo nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding, zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema?
Hatisi kushora, asi kana makatarisa nyika yeZimbabwe, inge dzengani dzingati dzobva uko dzoenda uko dzichiputisa makore. Zvangatoti nzvimbo nenzvimbo yoputisa makore ipako tonaya, asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu reMount Darwin district maCentral akaita mukoerera uyu nepake nepake mukomberanwa chomachomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura, nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata-bata mvura inogona kusanaya?
Tinokurudzira vana vemuZimbabwe kunyanyisa kudunhu randitungamirira kuti ngavarege kuenda makomo matokumbira mvura vachinochomekera mireza mitsvuku. Mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya, nekuti kubva gore rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaite mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo. Izvozvi kupera kwemasvondo mairi takunodzikudubura idzodzo kusvikira mvura yatirikuzoteya yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu, varege kupinda munhuo dzavasina mugaapinde. Totiwo vanonamata hongu vane kodzero dzavo dzekunamata, ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozorandiri nekuti mumakomo ndomune atotera mvura. Uyezve tikurudzirawo kuti pasatemwe-temwe miti yakanyanya yachoka chirozvi forest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura ichitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi, Changamire?
Kune vedzisondo vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo pokukumbira mvura napo. Asi unongozivawo kubvira nakare mvura inopeterwa, mhondoro dzinogona kuuyawo nemachiradzo nezvambwa zvekudya kuna mambo, netakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo. Ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topeta hedu chirongwa, Changamire Nembire. Doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru apa kunwa doro iri?
Kwete, tine mizera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachiridza ngoma. Afuo ekukumbira mvura iyoyo ndo mizera yacho. Mvura inotokumbirwa nengoma inenge dzichiridzwa ipapa, kwete nevana vadiki. Vanhu vabazera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.